Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatisi magweta, takumbira magweta kuti mburi yasotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva.
Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti gwaro remafambisirwo emari asina kunaka kunasa riri kuburitswa munguva pfupi inotevera.
Kana kuzonyora kunozoitwa kune kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki kuti varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Zimbabwe International Book Fair inotanga muHarare nhasi.
Daisi shuga cheti ine mutengo wakwira zvakawanda across the board. Zvine mutengo yekukwira. Hatimi zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura.
Mitengo yezvinhu yotanga zvekukwira mushure mekuwedzerwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinokunda Mauritius mumutambo wechan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Social Security Authority kana kuti NASA yavimbisa zvekare kuburitsa gwaro rinoratidza uori hunonzi hwakaitika kukambani iyi iro raunza mutauro munyika. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza varambawo nyaya yekuti vakapiwa mari yechoko muhomwe negurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira avari kupomerwa mhosva dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro webhodhi renasa vaCuthbert Chindori vati gwaro reongororo yakaitwa kunasa richaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Tichagara pasi sebhodhi totarira management yedu, totarira maprocess edu senasa tobatsira. Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati kapedza svondo rinei. Ireport like you say is a public document, ichazobuda in the public domain. Vatinyatsoteedzera zvinyorwa zviri mairi tobatsira NASA pakutanga, tobatsira vacho vari mabeneficiaries emunasa kunyanya mapensioners edu.
Pambenge paita ropa rakaipa pakati pedare reparamende namai Nzenza avo vange vachitsika madziro kuti gwaro iri ribuditswe sezvo vaiti magweta avo achiri kuripenengura uye vanoda nguva.
Saka takaona kuti hatina kunyatsogadzikana, hatine kuti isu hatisi magweta. Takumbira magweta kuti mburi yasotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva. Kana kuti aiwa apa hapana kuporwa mhosva, kungotadza kumaneja. Murikunzwa? Kana matadza kumaneja ndo basa rachairman neni kuti tigadzirise management. Asi kana paine panoonekwa kuti pakatoparwa mhosva zvechokwadi, irorara basa remakoti kai. Ndo basa reZimbabwe anti-corruption yakaiswa naPresident yakatotanga basa rayo. Saka ikoko hatisviki ikoko. Asi ivo vachaita basa ravo nemazvo sekuona kwavo.
Vane ruzivo nezviri kuitika kunasa vanoti gwaro iri rinobudisa pachena kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenasa. Amai Nzenza varambawo kuti vakapiwa mari yechoko muhomwe naamai Mfumira avo vari muusungwa vachipomerwa nyaya nomwe dzeuori uye dzimwe dzenyaya dzavari kupomerwa dzinobatawo nasa. Zvichakadaro, munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuitwa kuburiswa kwegwaro reongororo yakaitwa kuNASA vachiti vave kutoronga zvokukwidza mainzenza kumatare.
Kana tikazoona mazuva achienderera pamberi achifamba kusina zvaitika sezvavimbisa, tatoindiketa kwaari kuti tichaenda kudare. Ndiyo nzira inenge yasara kwatiri kuti tikwanise kuziva kuti ndezvipi zvakabuda. Vakawanda vanoziziva kuti sebato rezeCTU ndisu vekutanga kukomplaina kuti hatisi kufara nebusiness kana kuti neinvestment iri kuitwa neNASA.
Zvichakadai, sachigaro weZac, amai Lois Matanda Moyo, avo vano vemudzimai weGurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vasipusiso Moyo, varamba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaimbo veGurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vasungwa nekomisheni yavo. Amai Moyo varamba kutaura zvakawanda nezvekuferefetwa kunonzi kuri kuitwa vaMpofu, vachiti kana izvi zviri kuitika hazvisi zvinhu zvingataurwe kuvatori venhau. Vane ruzivo nezviri kuitika kuZac vanoti vaMpofu vari kuferefetwa nekomisheni iyi nenyaya dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani inogadzira shuga Tonga Tulet inonzi yakwidza mutengo weshuga nezvikamo zvingada kusvika kuzana kubva muzana kutanga nhasi. Gwaro raburiswa nekambani iyi rinoratidza kuti mutengo wepakiti yeshuga ine uremu hwekirogiramu imwe chete kana kuti 1 kg wakwira kuenda pa$8.61 kubva pa$4.99 yemari yemaRTGS. Pakiti ye 2 kg yeshuga yakwirawo ichibva pa$9.98 kuenda pa$17.22 kana kuti kuenda pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi maviri nemaviri. Kukwira kwemutengo weshuga uku kunotevera kumboshayikwawo mune zvimwe zvitoro mazuva mashoma adarika kweshuga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hausi mutengo weshuga chete wakwira asi kuti zvakawanda zviri kukwirawo mitengo zvichikonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Haisi shuga chete ine mutengo wakwira zvakawanda across the board, zvine mitengo yekukwira. Hatini zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura nekukwirawo kuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga. Saka idambudziko ratatarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana.
Dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda, Dr. Chitambara, nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi. Ichokwadi here?
Ichokwadi. Generally miore inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira. Zvakudependa futi nemasectors. Of course makana masivu 7 vakatimbopiwa kacushioning allowance ka about 400. But generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu. Saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira. Then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo. Saka ndo pane dambudziko ipapa. Zimbabwe tatone one of the cheapest labor force muregion, not just muregion but even in the whole world.
Tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muZimbabwe ndo wakachipawo mudunhu. Munoti
ichokwadi, not only chete but even makaona tine magetsi atochipisisa muregion yese. Saka maprice distortions anya kuunzwa nemacontrols aripo uyewo zvakare nereintroduction yeZimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari, nyaya yemutengo weelectricity, even mitengo yezvinhu zvakaita sana chibage nezvimwe zvakadaro. Saka kune maprice distortions aripo ari kuafekto zvakare mafambisiro akanaka emabhizimusi. Pedine dambudziko oro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira kushayikwa kwemagetsi kuri kuitika kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi vano itama zvema business wakutoshandisa ma generator kuti vanga vachikwanisa kuramba vari business.
Konyewe kushaikwa kwechingwa tirikunzwa vakawanda vari kuchema kuti hachisikuwanikwa.
Chekutangisisa production yechingwa yaderera. Chechipiri mutengo wechingwa tambotana nyaya madistortions iyoyo kuti zvakuita kuti vanogadzira chingwa nenyaya yekuti mutengo wechingwa unokontrola nehurumende vasagadzire chakawandisa nekuti mamajinzi avo airodwa zvakanyanyisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nengo dzaro dziri kukundikana kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa, asi dzave kushungurudzwa nevakuru vezvedzidzo matunhu pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana zvinyunyuto izvi kubva kumatunhu anoti Chikomba, Mudzi, Mutoko nemurehwa kumashanaland East, kuchituyo Chipinge kumanikaland nekumateveleland South. VaMajongwe vanoti vakuru vedzidzo matunhu aya vari kutyisidzira varairidzi vasiri kuenda kumabasa ava uye vari kuvashevedza kumisangano inenge ichikokerwa nevasori, uko varairidzi ava vari kutyisidzirwa vachimanikidzwa kuti vadzokere kumabasa. Studio 7 yabata mukuru wezvedzidzo mudunhu reChikomba vaEmmanuel Kwenda, avaramba kuti havana ruzivo nezvenyaya iyi uye kuti zvakadaro hazvisi kuitika mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevasori kuChikomba sezvo nhare yake yanga isingapindi. Ngatinzwe vaMajongwe vachitsanangura zvavanoti ndo zviri kuitika.
Tikatarisa zviri kuitika, vashandi vakawanda vakutaura kuti havagoni kuenda kubasa ende mari yacho yavari kutambira haikwani. Vapedza kudaro vehurumende vochifamba vachishungurudza varairidzi vaya, vanhu vari kushungurudza varairidzi. Pana vari kubva vanonzi madistrict schools inspectors, koita vasori vecio vari kufamba muzvikoro vachishingidzira vashandi. Asi chikuru ndechekuti vashandi ava vashandiwo vanotobhadharawo rendi, vashandi vasingagoni kuzviraramisa vagoni kuendesa vana kuzvikoro, asi chavanogona ndechekuti vanongoda kushungurudza vanhu vari kurwa hondo dzavo. Ende chikuru ndechekuti ngavanzwisise kuti zviri kuitwa nevarairidzi izvi inyaya yekuti vari kudzira nehurumende anovaziye employer. Saka tiri kudzira naemployer vedu, asi pane vamwe vari kupindira pakati. Hamene kuti vakapuhwa mapurazi here, hamene kuti vakapuhwa mota here? Ende vanhu ivavo tinoti zvavari kuita hatikurudziri kuti zvinofanira kunge zvinhu zvakanaka. Ende tikusaona kana vakaramba vachidaro tiyanika nyaya iyi kwayelo, tiyanika nyaya iri kueducation ndanechivanhu, nekuti kurarama kwaticha muzimbabwe kwakutionesa.
Matunhu api ari kushungurudzwa nhengo dzenyu idzi?
Kune nzvimbo inonzi mashonaland east, kune madistrict mairi matatu ariko. Kubva kubhodha uko unopinda munana murehwa Mutoko umu, wobva imomo unopinda muchivhu wotenderera area yekwasadza iko. Kune vanhu vari kuita izvozvo, mobva ivamo moenda kumanikaland kune nzvimbo dziri kuitwa izvozvo. Tobva ipapo toenda kumatebeland South kunana Gwanda uko, kune vamwe vanotozviita vakuru vebasa.
Muri kumhangara here zviitiko izvi kumapurisa?
Tiri pano tiri tikanomhangara nyaya idzi kusiya iwo kana kumapurisa, vanhu vakangofanana. Chavo ndechekuti vacreate environment yekuti varairidzi vese vari kushanda isu tine zvichemo zvedu. Asi tiri pano tiri tiene zvatisina option nekuti taedza kuvataurira. Ende tsamba tiri kungonyora kwavamunangagwa wacho, tiri kutonyorawo tsamba kuti dai ava vakuru ava vatisiya tiita zvinhu zvenyu, nekuti kana tikaenda kunoudza vamunangagwa sapurezidendi wenyika, tataura napurezidendi tichitaura zvichemo zvedu, ko avawo vamwe ava vakuuya vakuda kuita kuburitsa mazino avo kuruma isu vachitishungurudza. Ndokunga pane kuti pedzera ndichataura ndichange ndichitaura kuti kuerea yakati kuna DHI anonzi chakati, kune MCA anonzi chakati, ari kufamba nemota yehurumende inepeti wehurumende, asi ari kushungurudza vanhu.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarerutsira zvishoma vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vanomwe ava vanzi vaende kunozvipira kumapurisa kamwe chete pavhiki kwete kamwe chete pazuwa sezvanga vachiita kubva zvavakasungwa mushure mekuenda kumusangano wekuMaldives wavanoti vainge usinene kupidigura hurumende. Vakasungwa vanoti vaGeorge Makoni vatatenda mombe yarara, vagamuchirai mukura, vanyasha mpasho, muzvare farirai gumbo nzanda, muzvare stabile dewa uye muzvare beauty ritanyampinga. Vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare dewa.
Tanga takasungwa tichireporta katakapwagiwa kuti tabuda, tikatanga tichireporta kumapurisa everyday pakati pa6 dzamakuseni na6 dzemanheru. Saka nhasi tiri kufarira kuti atleast mabio conditions edu arelaxwa, takwanisawo kureporta ka1 paweek musi weFriday between 6 dzamakuseni na6 dzemanheru.
Mungatitsananguriro kuti makabatwa sei panguva yamanga muri muusungwa?
Ndongotangabvira patakabva kuno kuti tichienda kuprogramu iyi yemahuman rights dzokutanga. Kana uchitoshanda muZimbabwe uri human rights defender, maprogramu akadai anoitwa akawanda, but takashamisika tichinzwa bepa reHerald richinyora manyepo ekuti tisaitaenda kunodzidziswa kuti todzisa sei hurumende nechisimba. Saka patakatanga kuona mastori dzakawanda chinobuda muHerald, tikazoona zvava kubuda paZTV tava tatozva kuti ofesi tichasungwa, because kuvakwa kuri kuita manyepo aya ndekuda kutitsvagira mhosva. Saka tichitodzoka tichitosvika paairport, takatosvika pakamira vanhu vakawanda avo vakabva vatotisunga zvataenda kupolisi kusensa. Hatina zvedu kurohwa, but taingotyisidzirwa. Tisvika taendawo kumajistrate court, but tikanyimwa bail tikazonzi tiapply kuhigh court, tikanogarawo kurimandi. Tisatandiri kuchikurubhishimo section uko kune maconditions asingatomboiti. Hakuna chikafu, hakuna mvura, kuri kuenda magetsi, hakuna mushonga. Varwere vasungwa vari kungorwara pasina kana kuti kuitwa zvakanaka.
Makagara muusungwa kwenguva yakareba sei?
Ndakagara for mazuva anokwana 15.
Vanga vari muzvare Stabile Dewa, vanove mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya weStudio 7. Zvichakadaro, mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, dare reSupreme Court rambosendeka parutivi kupa mutongo panyaya yakakwidzwa navaGift Konjana veMDC yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yekuChegutu West. Dare iri rati richapa mutongo waro masvondo maviri anotevera. VaKonjana vakakunda musarudzo idzi, asi Zimbabwe Electoral Commission yakatadza kuverenga mavhoti zvakapa kuti zvizonzi vaDexter Nduna veZANU PF ndo vainge vakunda. Zimbabwe International Book Fair inovhurwa nhasi muHarare paine kurudziro kuvanyori kuti vanyore mabhuku anoratidza nekubudisa zviri kuitika nguva ino sezvaiita vanyori vekare. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuvhura vheta yeBF, munyora nemukurumbira uye vanga vari munyarikani vaStanley Nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama.
Tinokwanisika kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu, akaverenga zvinhu zvaanokwanisa kunzwa kuti ndezvezera rake ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akutsvaga kuti hapana here chimwe chakadai sosandingagona kureva, ende ndo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kunenge kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki.
Mashoko aya atsenerwa nemumwe munyori vaMemory Chirere vakanyora mabhuku anosanganisira Somewhere in This Country, Chudiki Viki uye Choriro and His Gods.
Kuti isisu tichikura mushaioka mabhuku ataiverenga kushona tiri vana vaduku, aitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, kadzi inofamba. Waibva waona kunharaunda yauri kusanganawo nayo zvakare mabhuku, saka waisanzwa kurasika, waizwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku aunoverenga.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi chenyadzira Teachers College muzvari Rosini kupekera vanoti vakaita tsvakiriso yakarakidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
vanyori vane chikweretwo kuvaverengi nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori tipei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino kwete kutipa zvinhu zvisingashande kutipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei tinodii
mumwe munyori mukuru muzambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheuniversity of zambia Dr. Chela Chilala vanoti hakuna simba kunyange rehurumende rinomisa kupararira kwepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti footprints of the book milestone and opportunities vachirevere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita
tingadzidze chii nokumbonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku togowana zvenzira kuti sei zvisisirikuite
gungano rezidf riri kupetwa nemusi wemugovera zvichakadaro mune imwewo nyaya vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vadavis guja nevamwe vavo vatatu vanoti vapeter churu vachendai maduwa navakuda brighton bwititi ava vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo nebhodhi recensorship vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre inzi park nemusi wechishanu Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kupakistan hatina kukwanisa kunzwa kucensorship board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Arthur Chiguriwa
Nasi vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vekuAfrica vaungana muguta reWashington DC muno muAmerica munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvekuwaniswa kwedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson gore rino Zimbabwe yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri Mike Hove weStudio 7 abata mwaka mirira Zimbabwe paurongwa uhu muzvare Primrose Tinashe Nokwara.
Inei basa rangu randinoita pachirungu ndiri audiologist. Zvazvinongoreva ndezvekuti ndinoshanda nevanhu vasinganzwi zvakanaka saka kubvira pakuongorora nzeve dzevanhu kuona kuti dziri kunzwa here kana dzisiri kunzwa dziri kunzwa zvakaderera zvakadini kana pane zvinenge zvichida kuzoitwa tadaro pane mashina yenzeve yatinoshandisa inonzi mahearing aid or macochlear dzatinenge tichizokwanisa kupa vanhu kuti vabatsirikane.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi
ndanga ndine shamwari dzakati dzakanga dzapfuura nemuchirongwa ichi ende ndakaona shanduko yanga iri pavari pamukuburikidza nechirongwa chino chinoti vanodzoka vavandudzika mafungiro avo nemaitiro avo echinhu uye mikana inowanikwa kana wapfuura nemuchirongwa chinochi zvinoita kuti zvikubatsire kudzoka kumba woita zvawanga wachiita zviri pamhando iri pamusoro uye zvakare isu vamwe tinofarira kuona nyika saka yainge iri womwe mukana yeti tikwanise kuita sei kuonawo dzimwe nyika dzakanisa ndakwanisa kumbosvika kwadziri
iyo America yacho makaiona sei
America ai ukatida hako kuri kufaya ndiri kunew jersey saka tiri pedyo nenew york tinomboita tichiendawo nenguva yakadaro tichidzoka saka zvinhu zvinongonakidzawo kuona nzvimbo nyowani
matove nemavhiki anopfuura mashanu muri kuno kuamerica muri pasi pechirongwa ichi pane zviripo here zvamungati madzidza here zvingasimudzira mabatiro amunoita basa renyu
zvekudzidza zviripo zvakawandisa chekutanga kudzidza kune vamwe vangu vatikauya navo kune nzvimbo dzakasiyana dzemuAfrica nekuti kazhinji vanhu vanongofunga kuti kudzidza tichangodzidza kune vanhu vekuno vari kuno kuAmerica vanakatoona kuti kune vamwe vangu vatikauya navo tine zvakawanda zvandadzidza kwavari
muzvare Primrose Tinashe Nokwara mumwe vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vari parunare na Mike Hove weStudio 7 vari muno muWashington DC Vamwe vanasikana vanoti vanoda kuti hurumende ise urongwa hunoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubata pamuviri kuitira kuti vasavhiringidze dzidzo yavo. Asi izvi hazvisi kutambirwa zvakanaka nevamwe vanoti kuita urongwa hwakadai zvakafanana nekupa vanasikana ava chitambi chekuti vaite zvepabonde pamadiro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachishanda nesangano rakazvimirira resafeds vechidika vanoti vanasikana vakapiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabate pamuviri pamwe nezvirwere zvepabonde zvinoita kuti vanasikana vasaraskirwa nedzidzo uye utano hwavo huchigara zvakanaka sezvo vanenge vasingabati pamuviri munguva dzavanenge vachiita zvidzidzo zvavo. Safeds iri kuita chirongwa ichi kwegore rese pasi pedingindira rekuti Her Choice uye chine donzvo rekuti hurumende ibvumidze vanasikana vanotangira pamakore gumi kuti vange vachiwana zvikwanisiro izvi zvakaita semacontraceptives nezvimwe. Muzvare Tariro Chikuni vane makore gumi nemapfumbamwe uye vachibva kuRushinga. Muzvare Chikuni mumwe wevechidiki vari kushanda nesafeids muchirongwa ichi.
Bonde riri kuitwa mucommunity medu. Bonde riri kuitwa amongst the youth and mumwe nemumwe anenge achiita bonde. Saka zvinhu zvekuti kana bonde richiitwa panoda information.
Mumwe musikana wekumberengwa Muzvare Marita TV vanoti vanasikana vakawana mukana wekushandisa zvikwanisiro zvinodzivirira kubata pamuviri remangwana ravo rinenge rakarongeka.
Tinoreducer rate yemapregnancies. Machine pregnancy vana vadiki vari kumichiswa tikastarisa.
Mumwe mukomana wevechidiki ari muurongwa hwesafeds varunyararo muswaba vanotiwo vakapinda muchirongwa ichi nepamusana pematambudziko anosanganikwa nawo nevechidiki vanoita zvepabonde vasina kudzivirira.
Chinozoitika ndezvekuti chikoro chinochadambukira ipapo like Machano Central izvo zvizvi maeli marriages ndokwakwanzwa ofichi ndokwandinobva.
Asi vaSteward Mutaka vanoti havawirira nepfungwa yekuti vanasikana vanga vachipiwa zvikwanisiro ivo vasati vabva zera.
Chakonzera kuti vana vaite zvebonde ndechekuti dzidziso dzavari kupiwa dziri pamusoro pezera ravo. Asi kana vana vakapiwa dzidziso dzinoenderana nevana havaite zvebonde.
Nhengo yeparamende yeZANU-PF uye vari nhengo yekomiti inoona nezvedzidzo vaJohnson Maduku vanoti panofanirwa kutanga paitwa tsvakiridzo munyika kuitira kuti kuonekwe kuti vana vari kuita zvepabonde vave pazera ripi uye kuti vobvumidzwa here kupinda muurongwa hwokupiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabata pamuviri kana zvirwere.
Ngapaitwe research, tipiwe research yacho tione, then I think we'll be able to make an informed decision as a nation.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vanoti zvakakosha kuti vanasikana vasati vasvika pazera rekuwanikwa vadzivirire kuita bonde.
Saka zvakanaka kuti vazvidzivirire, kwete kuzvidzivirira pamuviri chete asi kuzvidzivirira kuti vasabatiwa nezvigwere zvakasiyana siyana zvakaita seutachiwana weHIV neAIDS.
Mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti mutemo wenyika hubvumidzi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemana vawane urongwa hwokuronga mhuri vasina mvumo yevabereki vavo.
Tine mitemo inotaura yatinoti age of consent, tine age of majority. Saka pari zvino mitemo iyoyo inototaura kuti izvo kana tichiti age of consent to services tinenge tichireva kuti kana asati asvika zera iroro anenge achitofa kunge achiaccessa maservices iwayo aine mubereki or a guardian. And muZimbabwe age ye consent to services i-14 years zvichikwira.
VaMadzima vanotiwo tsvagiridzo yavakaita muna 2015 inoratidza kuti vana vakawanda munyika vanotanga kuita zvepabonde vava nemakore gumi nematanhatu. Vanoti sangano ravo rakaona kuti vana vazhinji vari kusangana nematambudziko nekuda kwekuti havakwanisi kuwana zvikwanisiro zvekudzivirira kana vasina munhu mukuru, izvo zvakapa kuti vatange urongwa uhwu. Sangano reUnited Nations rinoti vanasikana vari pakati pemazana mashanu nemazana manomwe ezviuru vari kusiya chikoro muZimbabwe mushure mekunge vaita pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana dzinoti hurumende pamwe nevaberekiwo vachida kana kusada vanofanirwa kutambira chokwadi chekuti vana vari kuita zvepabonde nguva yavo isati yakwana. Nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera uye anotambirwa nevana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutambo wechani watambwa nhasi Zimbabwe yarova Mauritius 4-0 kuMauritius kwakare. Tabatashuka kumagumu yichirongwa chedu, anakuwa nikayane mufaro, njini chonga kandemiri, ndo kusia emina sandikile mshanga.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekai Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Umlobi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo umnumzana Davis Kuja labanye abathathu asebenza labo bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngemva kokubotshelwa icala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act izolo. Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe lamhlanje eHarare. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekai Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Kodwa ulandule imibiko ethi wafumbathiswa ngowadedela yena isikhundleni alaso osanda kubotshelwa kuchaphaza imali unkosikazi Prisca Mufumira ukuze angaze ayiveza impumela yalolo phenyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba okwazisa ngempumela yophenyo lwe-NASA osolulwesikhathi uZulu elokhu ebuza ngalo ukuthi lungaphi. Unkosikazi Nzenza uthi bekumele luqale luhluzisiswe zingcwethi kwezomthetho andubana luvezwe emphakathini ledale lephalamende.
Some of the four issues to emerge were number one.
Okuveze yile i-audit kubalisa okungaqhutshwa kuhle komsebenzi okuphathelene lendaba zokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku. Futhi olunye lwakhona kuludaba oluphathelane lezokuthenga impahla. Futhi olunye lwakhona kungokuphathelane lezokuqhashwa kwezisebenzi. Nxa lile forensic report yalolo hlobo eveza ubufakazi balolo hlobo akuthi report asingamane siye kuyethula edali leParliament idinga ukuxazululwa kabanzi.
Uthethele lithuba ukulandula amahungahunga athi ubecatshile ngemva kokubotshwa kukamphathintambo wezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mvumira.
That is nonsense. That is the nonsense I'm talking about.
Ngumbhedo lokho yiwo umbhedo engikhuluma ngawo. Okuqakathekileyo ukuba nxa kule mali zeNASA ezingaziwayo lapho ezasiwa khona, umsebenzi wethu ukubona ukuthi ziyatholakala lezo mali. Liripoti isibonisa ukuthi kule ndlela ezimbili ukuthi kwadalwa icala. Nxa kule cala eladalwayo kutho ukuba sekungumsebenzi womthethwandaba ukukusebenzisa lokho. Nxa kuyukuthi siyanelisa ukuthola leyo imali eyatshontshwayo, senze lokho ibuyiselwe leyo mali.
Kusenjalo umgcini sihlalo webhodi yeNASA esanda kubekwa esikhundleni umnumzana Cuthbert Chindori uthi uZulu kumele ayikhangelele kuyonale iviki leyo report.
Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati kapedza svondo rine ratsvairatira.
Uminista engaveza okunye kwakhona kuyonale iviki nxa kuyikuthi sesicedile umsebenzi. Ngokuya kwesikhathi uminista uza kube esazisa ngokwenzakalayo. Uzakhetha-ke uminista lokho akubona ukuba kuyethulwe kuleyo ripoti, kungaba sedayela ephalamende zakumphakathi ngoba ivele ingeyabantu. Kodwa kumele sikulandele lokho okumunyethwe yile report, sisize abe NASA, sisize bona okumele basizakale ngaye wakhulukazi ama-prisoners bazwisise okwenzakalayo.
UNkosikazi Nzenza utshela intatheli izindaba ukuba ibhodi yeNASA isilamalunga wonke adingakalayo ngaphandle komele angene emela abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Kodwa unobhala jikelele weZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi kabasuthiseki ngendlela okuhlolisiswa ngayo labo kumele bangene kule bhodi bemele isebenzi.
Labo ke esasiba vethile ke ngamagama ukuthi bangahlala kubhodi, bafikelwe ke ezindlini zabo bebuzwa ukuthi basupporta political party yiphi. Nxa kuyikuthi ke abantu abofanele behlale kubhodi ngabantu abofanele besupporte iparty eyinye yazakalayo, sibona ukuthi uDubo esikhala ngalo kwamanje olukhona kuNASA board alusoza ke luphele.
Ngokunjalo Moyo uthi lokhu besemnyameni ngezizathu esezibangela ukuphuza wokukhethwa kozamela iZCTU kubhodi yeNASA.
Sesimnike amagama saphinda saphinda, okungani kuyasisabisa nje ukuthi laba thina esibathi yibo kufanele besimelele kayisibo uhulumende kumbe uminister obafunayo, ulungani ulabantu bakhe obakhangeleleyo ungxenye usadingisisa ukuthi bangabe beyibo yini esibanominethileyo.
Uthi yena labeZCTU sebekuchiye ezandleni zikaNkosikazi Nzenza ngoba sesiside isikhathi bamnikeza amagama ababakhethayo.
Sihluphane laye ke okay isikhathi eside ngokuthi sasilomuntu wethu esasimkhangelela ukuthi uzasinika ama-results esimbone sisebenzela kakuhle. Sasikhethile upresident weZCTU uComrade Peter Mdasa ukuthi kube nguye osimeleleyo. Asikwazi ukuthi bamlwisane, abafunda kumbona, abafunda kulibona igama lakhe. Kodwa lokho sisala sisithi uyi representative yezisebenzi, izisebenzi zimfunayo.
Lanxa impumela yophenyo olwenziwa ngabe ofisi ka Auditor General uNkosikazi Mildred Chiri yanikezwa abogatsha lwezisebenzi ngenyanga kaMbimbitho wona lomnyaka, lokhe umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uNkosikazi Sekayinzenza engakayethuleli idale lephalamende njengalokho kuthiwa ngumthetho. UNkosikazi Nzenza yena uthi uzolandela umthetho ngemva kokuba ingcwethi kwezemithetho ezaphiwa umsebenzi wokuxazulula ugwalo lwempumela yalolu phenyo seziqede umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umlovi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo uMnumzana Davis Kusha labanye abathathu asebenza labo bakhululwe inkantolo ngemali yesibambiso namhla ngemva kokubotshwa izolo phezu kwecala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act. UMnumzana Kusha obotshwe ndawonye labo uMnumzana Peter Churu, uTendai Maduwa loMnumzana Kutakwashe Butiti besetheswa icala lokubukisa umdlalo wabo olesihloko esithi Lord of Kush, bengaphiwanga imvumo lugatsha lwe-Censorship Board. Kodwa ingcwethi kwezemthetho zithi okumangalisayo ukuthi lolu gatsha ludilizwe ngohulumende nyakenye, esithi isidingo sokuthi luqhubeke lukhona kasisekho. UMnumzana Kuja labanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso engamadola angamakhulu amabili ngamunye. Bazamiswa njalo emthethwandaba mhlaka 29 kunyanga ezayo. Ukuhlaziya udaba lolu siqoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Zenzele Ndebele.
Iyakhengisela ukuthi abaningi ababecabanga ukuthi umbuso kaMnangagwa uzahluka nalo umbuso kaMgabe akuthiyananga kangako, ngoba singasabona ukuthi ngesikhathi kaMgabe uMgabe wayesebenzisa i-Censorship Board leyi ukuthi emise lokho angakuthandiyo. But engizibuza khona ukuthi kambe i-Censorship Board yakhona ingabile kwikhona yini, ngoba uminista ukugcina uku-appointa i-Censorship Board kwakungubaba uChombo lapho aza-appointa khona umntaka Mgabe ubona Mgabe ukuthi ebe ngomunye wama-board members e-censorship board lawo. Enza futhi lapha kulesikhathi se-audit lapho auditor general esithi khona i-censorship board okwakathesi ayimanga kuhle. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi all of a sudden i-censorship board sikhona silisa abantu ukuthi bengayenzi imidlalo. Bese kuzibuza ukuthi kati i-freedom yona singathi khona ukukhululeka kwezemidlalo kungaphi. Nxa kulokhu kusetshenziswa imithetho efana layona leyo ukuthi umuntu uzavuka nje namhle etawula certificate se-censorship ebe semisa umdlalo wakho nxa efuna.
Ngamanye amazwi Ndebele uthi lo ngumthetho omubi ongamelanga ube khona.
Abantu bamele babe lenkululeko yokuthi beyenze lokho ababele especially nxa sikhangele ezemidlalo lezo esithi freedom of expression. Akutsho ukuthi ungasola umuntu sokumeleke umdlalo wakho umise, but isikhathi esinengananzela ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho lo kuphela nxa kuyinto abangafuniyo ukuthi ibonakale ebantwini, kuko lapho abacabanga khona i-censorship board.
Kodwa uhulumende engazivikela ngokuthi kulesidingo so ukuthi angenele lapha lalapha ya ukwenqabela ukuxabana okungaba khona kubangwa ngamabhayisikopo ayabe ethe atshengiswa umphakathi yena uhulumende engazange athole ithuba lokuwahlaziya.
I think uhulumende kumele engenele, but uhulumende kumele engenele ngendlela esingathi kona i-fair and balanced. Ayikhona ukuthi nxa uhulumende engafuni into eziyizinto sixoxe ngazo ebe sesithi selethe i-censorship. Isikhathi esiningi asikaze sizwe ngayo i-censorship board yena le abakaze bechasisele abantu ukuthi kahle kahle abakufunayo lokhu abangakufuniyo yilokhu.
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umahluli wedale le-High Court namhla unqume ukuthi abasolwa abayisithupha abetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende ababalisa uGeorge Makoni, uStabile Dewa, uRita Nyampinga, uFrank Mphahlo, loGamuchirayi Makura, loTatenda Mombe Yarara sokuzamela beziveze emapholiseni kanye ngeviki kuphela hatshi nsuku zonke njengalokhu ababekwenza.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe namhla eHarare. Lo mhlangano obuthanisa abalobi lengcwethizwe emsebenzi yokulotshwa kwamabhuku abavela emazweni atshiyeneyo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abalobi bathe kwaxa edolobheni leHarare okwamalanga amabili behluza ukumelana nomsebenzi wabo embukisweni wamabhuku oweZimbabwe International Book Fair ZIBF. Umlobi wakubulawayo umnumzana Nelson Thwala odume ngamabhuku ambalo awalobayo akuqela elithi akuqhaqhalazi elizizwa ukunuka lelithi umfubula wenhlathu lamanye awesingisi uthi babhekana lobunzima ngoba bengasayitholi kakuhle inzuzo kulo msebenzi.
As writers, umsebenzi wethu muhle but yonakala uyaqatha umsebenzi wethu. Some people are benefiting more than us thina abaningi bawo. You find ukuthi umsebenzi wakho wenzileyo osebenzileyo ubenefitha abanye abantu clandestinely. Bathatha umsebenzi wakho bayudla ngawo. It's hurting us, it's killing us.
Uqhubeka uThwala ethi ukutshontshwa komsebenzi wabo ngepiracy kuqhubeka kuludubo abalokhu belisana nalo.
Kuza kwenzeka ingxenye direction ethathwayo is leading us to better times. Ngoba kuthiwa kungabona kulobusuku kumnyama kakhulu kuza kusa, kwenyukela kakhulu kuza kwehla. This is my hope ukuthi kuza kwenzakala.
umnumzana Kem Gong Kengasong obhala amabhuku ekwele Cameroon efundise ekolitshini elikhulu le-University of Yaounde uthi udubo lwepiracy lubhahile laselizweni lakhe sithi ikakhulu endaweni ezikhulunywa isilungu ethi sokudingakala ukuba abalobi besebenzisana labadinda amabhuku ukuze beqedele lolu daba ngoba imithetho ingalandelwa. Umnumzana Mihla Sitsha olobe kubulawa uthi njengabalobi balobela ukuthi abantu babale amabhuku abo hathi ukuthi bewabale bona.
Okokuqala uhlupho esilalo kakhulu oluyilo ngoba kakhulu siloba asizilobeli silobele abantu ukuthi bebale. Uhlupho esilalo ukuthi abantu abazenelisi ukuthi bethenge ingwalo zethu. Umuntu wayesinqa engathola imali into ayicabangayo ukuthi ethenge imphuphu. Ugwalo sokunzima ukuthi luthenge nxa uzama ukuthi ulidindise kunzima economy umnotho welizwe wenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi bethenge ingwalo.
Usitsha olengwalo ezedlula amajuma amabili edume ngogwalo oluthi wangenza mntanami lolunye oluthi imisebe yelanga loluthi izulu ayisilokula nguye njalo unobhala jikelele weZimbabwe Academic and Non-Fiction Authors iZana. Uthi udubo lokumisa ukusetshenzwa kwemali yakwamanye amazwe kuyabaphazamisela imisebenzi yabo njengababhali.
Kwenze ukuthi imali leyi iyaphandla abantu ade beyisebenzisa ngokuguquka kona kwenza ukuthi into zikhwele and zizobe ziqhubeka zikhwela. Lanxa kuyabe kuyizindola kodwa into ziyaqhubeka zikhwela ngoba zinanzelela abantu abadinda ingwalo into lezana abazithenga kakhulu ngaphandle kwelizwe. So ngase beqambi imali besebenzisa imidola iyabe isiphezulu kakhulu kwenzisa abantu bengelizwe bethenga.
Lumhlangano oqale lamhlanje uphela kusaza ngolwesibili ungenwa ngabalobi izikhwicamfundo lengcitshi kulo msebenzi abavela emazweni atshiyeneyo agoqela iZambia, South Africa, Zimbabwe, Tanzania, Cameroon lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sikhangela umomo okhona elizweni osokubangele ukuthi abantu baphile nzima bengasazi ukuthi beqale ngapi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abathathu babulewe edolobheni leGilroy esabelweni seCalifornia khonapha eMelika ngemva kokuba omunye umlisa ivuke ubhova wadubula emphakathini. Isikhulumeli samapholisa sibike ukuba baphange benelisa ukumthathela lombhova bahle bamdubula wafa engakadali umonakalo omkhulu. Abantu abangamachumi amathathu lanhlanu babulewe esabelweni seMaiduguri kwele Nigeria izolo embuthanweni womngcwabo lapho abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatshiya abeBoko Haram abafike badubula exokweni labantu kulombuthano. Kwezempilakahle namuhla umnumzana Sam Ndlovu wakobulawayo owazalwa iyintombazana kodwa elemizwa yabesilisa wenelise ukuqala uhlelo lokwelatshwa kwele South Africa ukuba aguqule isimo sakhe abe ngowesilisa ngoba eZimbabwe akukabi lendlela zokuhlinza loba ukwelatshwa ukuguqula abantu isimo esihambelana lemizwa yabo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Hayi uxolo ke sizalithulela lolu daba kwezinye insuku. Kusenjalo ke eleBotswana seliqinisa amanyathela eliwathathayo okubuyisela emuva abangena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni njalo latshela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zixotshe ezindlini abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala elizweni. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Amapolisa kanye labogatsha olubona ngokungena kwabantu kwele Botswana baphakathi kokubamba imhlangano labahlali besigodlo salelo lizwe iHaborone phezu kodaba lokugcina abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi ilizwe libhekane lohlupho lwabangena elizweni ongekho emthethweni iningi lingabavela eZimbabwe bebalekela isimo esibi somnotho. Udaba lolu selungenelwe langabaphathi ezabelweni abagoqela induna kanye lamakhansila. Omunye ukansila emzini wehabani elingaphandle nje kwedolobha leHabroni umnumzana Mkhotla Pule uthi amacala aseqonile njalo izakhamizi zithi lokho kubangelwa ngabantu bokuza abangalamaphepha elizweni. Upule lendune uSieletso Pule bachiya abakade bekuyinye imfa esigabeni seHabani emavikini asanda kwedlula bebambe wangaphansi ngesikhathi bekhuthaza izakhamizi ukuthi ziqothe abokuza abangalamaphepha okuhlala elizweni. Amapolisa lawo asekhiphe umbiko okade uhamba ebulenjini be-internet ukhuza abantu ukuthi bengahlali labantu bokuza abangalamaphepha aqondileyo. Lokhu sekuthiye iningi labezimbabwe abangalamaphepha bedlalela evalweni. Ngempela viki izidaladabe zingelabaningi abavame uma emgwaqweni bedinga imisetshenzanyana yokuziphilisa ebizwa ngokuthi ngama-peace jobs. Unkosazana Edith Ndlovu uthi osekuzaba nzima ukuthi abantu sebetshelwe ukuthi bengabanikezi indawo zokuhlala uma bengelamaphepha aqondileyo.
Asisakwazi-ke ukubana siza kuya ngaphi, sitshona sivalelwe ezindlini. Manje nxa sebehamba bedinga abangelamaphepha siqondaphi khathesi?
Umnumzana Nkululeko Moyo yena osebenza ulungisa ezivandeni uthi kasahamba-hambi njengakuqala ngenxa yokuqonga kwenani lamapholisa emgwaqweni.
Ekhaya kunzima, laphandle sekunzima, akuphumeki endlini ngisho umuntu esiya emashopsi ngoba bangakubutha noma ngasiphi isikhathi.
Elinye ilunga ledale lephalamende umnumzana Sidiro Kholoba uthi sekuqonge kakhulu amacala esigabeni sakhe seMohotizani lapho kulabantu abeZimbabwe abaningi, ngakho sebecele ukuthi amasotsha angenele ekuhlanzeni indawo le.
We cannot be bragging about 54 years of independence.
Asingeke sathi sikholisa ukuzivusa kweminyaka engamathumi amahlanu lane thina singakhululekanga, sesiyizibotshwa zezigebengu elizweni lethu.
Own country prisoners to criminals.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni azaqhubeka ebamba imihlangano yeHabroni lemizi eseduzane betshela izakhamizi ukuthi bengagcini kumbe ukuqhatsha abokuzabala amaphepha aqondileyo. IBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abafika inkulungwane nyanga zonke ababe bengene elizweni okungekho emthethweni. Ngesikhathi eleBotswana liqinisa ukubuyisela emuva abeZimbabwe, ngakwelinye icele uMongameli Mkhwetsi Masisi lomunye wakhe eNamibia, uMongameli Hage Steynkop bathi izizalwane zamazwe womabili sezavunyelwa ukuvakatshelana zisebenzisela izithupha hatshi amapassport. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abasemelika phansi kohlelo lwemfundiso lweMandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni eWashington DC. Emhlanganweni lo owe-summit ovulwe nguNobhala obona ngomsebenzi wezindlu eMelika umnumzana Ben Carson, lomsekeli kaNobhala obona ngezemfundo unkosikazi Mary Royce, lomqondisi wenhlanganiso ye-Heritage Foundation umnumzana K. Coles James. Lo nyaka eZimbabwe kuphume abasakhulayo abangamachumi amane lambili, i-42, abenelise ukungena kulolu hlelo. UMichael weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomunye wabasakhulayo abeze kulolu hlelo, umnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi.
Business yami yi-telecommunications company. Siya provide the internet eZimbabwe and siyathethi save lawayo. Kodwa siyaqalisa ukuofa ama-services ethu kuZimbabwe yonke.
Awusitshela ukuthi uhlelo lolu seluthuthukise na indlela ophatha ngayo i-business lakho?
Ye, iyanceda kakhulu ngoba lapha e-America safunda okuningi. Bemfuna ukuthi ama-youth wonke ukuthi labe be-apply next year, labe bebuye bezofunda ukuthi ama-business amanejwa njani. Especially singakhangeli i-economy yeZimbabwe. Akusela msebenzi and kuba ama-businessmen and business women is the best idea kathesi ngoba akusela msebenzi. As I said, nxa ufuna uqalisa i-business kumele ufunde sibili ukuthi business imanejwa njani, and the best source of ukufunda khonokho kulapha e-America. Mina ngafunda okuningi kakhulu, especially when it comes to i-financial management. Sabona okuningi, safunda ukuthi ama-business amanejwa njani la, so that we can copy and paste or copy and adjust it to our situation eZimbabwe and paste it.
Usulesikhashana ukwele Melika, ngike ngaxoxa labontanga bona bathi isikhathi sabo belapha kwele Melika sesitshintshe indlela babuka ngayo impilo. Ungathi usuhlangane ngento efanayo na?
ye I exposure civil size la, and I can say because of e exposure and aleo, I think if you hear me of just e society in je see a ginger for the better and gatesi I can say utim na in less fiso utin ye ekaya. Nzame lami uti I uplift and change my community and sizabona nje over the next few coming months uti what kind of farmer initiatives we can come up with I want to back at home.
Okwa manje ukwelemelika lapho kulogesi iWi-Fi ngezinto ezishiyeneyo ezingabambeki lula ekhaya lapho ubuyele ekhaya ubona ngani kuzaba nzima na ukwenza umsebenzi wakho.
Hayi, ekhaya sibili kula ma challenges but you know home is home and ama problems lawo mele siwalungise as a nation and kathesi from I program le it has benefited me a lot and kathesi I'm inspired to ukuthi ngekhaya and to fix some of ama challenges wona lawo like amagetsi, internet, amanzi, so forth.
Besicela ukuthi unikeze uZulu amazwi akho okugcina amayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship.
Ye ngiyabonga Mike, ye ngifuna ukuyi-encourage ama youth ukuthi bezame sibili uku-apply for i-program le ngoba na yanceda sibili ukuthola i-knowledge nje of how i-business ukuthi imanejwa njani and okunye lakho unganethweka la amanye ama-businessmen lapha e-America maybe bengawunika even just i-access to ama-raw materials lani and other uncedo here and there.
Lo mnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship obexoxa icingweni lo Mike Hove we Studio 7. Wezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elidume ngegama lokuthi ama Warriors linqobele Mauritius nge-4 kanya emdlalweni we-African Nations Championships odlalwe namhlanje ekuseni. Intatheli yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu lama-Warriors elifake unyawo olulodwa kwisigaba esilandelayo yesomncintiswano we-African Nations Championship kumbe ichani ngamafitshane ngemva kokubhaxabula ele Mauritius nge-4 kanya emdlalweni okhutshelwe khona le kule Mauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngensonto kodwa wasedlulikelwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalo mdlalo ongowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi zase-Afrika yozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ozayo ukukhangalelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni e-Papa Fields kokulawayo. Imibiko ephuma khona le kwele Mauritius ithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamachumi amabili okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze libone amaplayer amatsha njengamanye amazwe yafaka afrika yiko vele abayenzayo vele.
Umncintiswano wechani ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lehluleke ukuyadlala komncintiswano odluleyo okhutshelwe kule Morocco kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano eyake yabakhona nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili. Iqembu leZimbabwe lizadlala lelizanqoba phakathi kwele South Africa leli leSotho kusigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba yona ezaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile. Njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castellaga Premier Soccer League loba nje linqotshwe nge-1 kanyanga le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo eliphethe isicoco seligi lichiya iqembu le-Chicken Indlona ehlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chicken Indlona lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalele le-Rentals kodwa wasedluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chicken Indlona labadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele Mauritius. Emsileni wengalane lakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo.
Siyabonga ke Joseph Njanji ayisikhatha savumi kuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.